veruzhinji vanowanzotora mukana wezuro reEaster kuti vave pamwe chete nehama neshamwari uye vakawanda vemumadhorobha vachishanyira hama dzavo dziri kumaruwa. Asi nekuda kwekushayikwa kwemari, vakawanda vanoti havana urongwa hwezororo iri hwavakakwanisa kuita. Mumwe mugari wemubulawayo vajeri zingwevu vanoti mumakore apfuura vaishandisa mukana wezororo reEaster kuti vaende kumusha, asi rwendo runo vachapedza zororo iri vari pamba sezvo vasingakwanisi kuwana mari yekuti vafambe.
Urongwa hwave kunetsa nekuti pane zvese zvinoda kuti zviitike panofanirwa pachiva nemari. Tare kuti chikura taiziva kuti taienda kumusha. Asi izvezvi ndiona sekuti kuti uvhakache unoda kuvhakachira ani andizokubikira nemhuri yako yese. Chikafu chacho chichiwana kupi? Iholidhei ine chiremero takatarisa chikristu kufa nekumuka kwaiye Jesu Kristu. Asi maholidhei akadai vanhu kana vachimatarisa vanoti zviri nani, ndombosevha mari yekuenda kubasa, ndombosevha mari yelunch, ndochokwadi chiripo. Saka isai nguva yandingoona kuti ndichangozorora hangu mba ndichiona hangu terevhizheni navana, asi sondo tichaenda hedu kuchechi.
Mumwe zvemugari wemubulawayo muzvare ndume yamoyo vanoti vakawanda vayo kutoona zviri nani kuchengetedza mari shoma yavanenge vawana kuti vagobhadhara mari yechikoro yevana kana zvimwewo zvakakosha pane kuti vaende kuzororo.
Vaiista inguva yemhuri, mhuri dzinenge dzakaungana dzichingofara zvoiti dzichingoshanyira kumusha hama. Asi ukatarisa nezviriko iko zvino hapana mari, unongotogara mazuva maviri matatu usati waona mari. Even ukatoiwana mari yacho iri $50 haungambodi kuchotenga zvinonaka kana kuti wozoisa fuel kuzoshanya. Inenge ya mari yakutoshanda mumba kuti mugadzirise chinhu chinodikana mumba kana kutotanga kuchengetera maschool fees evana.
Sachigaro weZimbabwe Christian Alliance, Reverend Ray Motsi, vanobvuma kuti kunyange hazvo vanhu vakawanda muZimbabwe vari vechitendero chechikristu veruzhinji vakatarisana nematambudziko akawanda ari munyika zvekuti vakawanda vavo havana nguva yekufunga nezvezororo iri kana reIndependence. Reverend Motsi vanoti zvakakosha kuti vemachechi varambe vachikurudzira vanhu kuti vasarase tariro. Gore rino zororo reEaster rakabatana nezororo reIndependence apo Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga. Asi vazunguvevo vanoti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki havachaone kukosha kwekucherechedza zuva reIndependence. Vazunguvevo vanoti zvazvishamisi sezvo veruzhinji vari kushushikana nematambudziko avari kusangana nawo mukurarama kwavo zuva nezuva.
Zvino ndinoshaya kuti tikupemberera chii? Kupemberera kuzvitonga? Kuzvitonga unozvitonga sei? Mafambiro ako, mararamiro ako akatomira zvese zvakamira. Saka unoenda kupemberera chii usingafari? Ndinoda kuti ndiyeuke kana kuti ndiedze kucherechedza wechidiki wa1987 kana wa1990 kuti kana achiti ndopemberera Independence asingashandi, asina kana kobiri yekuti aite chino nechicho, asina kuti unoenda kubasa, asina kuti unodi, unenge achipemberera chii? Kuzvitonga kupi?
Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement vaButler Tambo vanobvumirana nemaonero ekuti nyaya yekushayikwa kwemari iri kuvhiringidza upenyu hwevanhu kunyange hweavo vangadai vari kufara kuti rusununguko rwakavapa pundutso.
Kuona vanhu vachiramba vachirara vari pamaraini kutsvaka mari nezvimwe zvakadaro ndochimwe chokanganisa mabiko aEindependence. Kati kune vamwe vanga vane mifaro yavangava nayo zvikuru sati katarisa kune vamwe vakapiwa minda vakaona budiriro kubva ipapo. Kati ukanotaura navo zvakadaro vanhu vakadaro vazhinji vanenge vachitsokawo chemo kuti minda takapiwa ikona kuti kakoho kana iri fodyo kana chii. Kasi takukona kuiwana mari yatatengesa nayo fodyo iya mumabhangi takurara zvakare pamitsetse iyi yekutsvaka mari iya. Saka zvizhinji zvakazvichaunza mufaro weIndependence zvakudzorerwa shure zvikurusa nenhau iyo yatataura yekuti mari haisi kuwanikwa mumabhangi.
Vatambo vanotiwo kunyange hazvo pane zvakawanda zvakanaka zvakaitwa nehurumende kubva nyika payakawana kuzvitonga, kuondomoka kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika ndiko kuita kuti vakawanda vasaone kukosha kweIndependence.
Nyika ichangotorwa muna 1980 kukavandudzwa nezveupfumi, kukavandudzwa zvakare munyaya dzedzidzo, kukavandudzwa nezvekurapwa kwavanhu, zvipatara zvikavapwa, vanhu vakwanisa kurapwa. Kasi zvese zvodzokera kumashure zvakare nokuti muzvikoro izvi zvava zvizhinji sezvokuti vanhu vakakwanisa kunodzidza, vana vari pakapedza zvikoro izvi havachakwanisa kuwana mabasa, ndozvinotoka zvomwata. Saka dzidzo iya yakaifanira kuunza mufaro yakuunza kuti vanhu vachichema kutya yeZimbabwe. Zvipatara zvese zvandataura ndakati zvakavandudzwa zvakavapo kuti zvivemo soon after 1980. Zvakudzoka zvogwadza zvakare nokuti vanhu vari kutokapinda muzvipatara umu. Izvikurusa zvehurumende mishonga isi kuwanikwa. Vanhu vanofanira kubudisa zvakare mari yavagara vasina kuti vaivatsvaka mishonga iya. Saka independence pachayo chaiyo yakudzoka kuti netsei kuti vanhu vanyatsokupwa nemufaro mukurusa.
Vamwe vanoti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekutadza kutungamira nyika kwaRobert Mugabe pamwe nebato ravo reZANU-PF. Asi vova Mugabe vanogara vachishora kwavanoti kupindura munyaya dzeZimbabwe kunoitwa nenyika dzekumadokero dzinosanganisira Britain neAmerica. Asi vanongorora zvematongerwo enyika vanoti vaMugabe vanofanirwa kuzvishora ivo nekuti ndivo vari kukonzeresa kuondomoka kweupfumi hwenyika kuburikidza nekutonga nedemo kwavanoita. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.